Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri. Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera, Chikunguru 7, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Mwari wakumisira kudenga. Akurangarirai kuti munyika muno muve nerunyararo. Toenda kumaelections, pasawanikwa munhu hwani anofa. Pasawanikwa munhu hwani anonzi aroverwa nyaya yepolitics. Pasawanikwa nyaya yekuputirana mazimba kana kupisirana maposta.
Mutungamiriri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanokumbira nyadenga kuti munyika muitwe sarudzo murunyararo.
Ivo zvino tiri pangora yekukohwa. Ndakuda kunokohwa musi waJulai 7 kunokohwa kuti tiwane nhaka yedu yeZimbabwe seZANU-PF.
Mutungamiriri weZANU-PF vaEmerson Mnangagwa vanoti yasvika nguva yekuti bato ravo rikohwe nhaka yaro musarudzo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiriri wemubatanidzwa weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti havazi kufara nemabatirwo ari kuitwa neZimbabwe Electoral Commission ZEC nyaya yegwaro rine mazita evavhoti pamwe nemapepa ekuvhotera. Taurai Shava anotipa nyaya iyi.
Ona tomukwekweredza isu tomukwekweredza.
Vachitaura pamusangano wekutsvaga rutsigiro muzvishava nengezi constituency nhasi, vachamisa vati musarudzo dzakachena havangakundwe nemutungamiri weZANU-PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Vachamisa vatora mukana uyu kushora ZEC nemabatiro airi kuita gwaro revavhoti uye mapepa ekuvhotera. Vati vakatokwidza nyaya iyi kuSouthern African Development Community neAfrican Union.
Ndakafara uye ndinofara kuti SADC iri kunzwisisa nyaya yedu. AU iri kunzwisisa nyaya yedu. Ndakaona European Union akaita statement nezuro. Vari kuti zviri kutaurwa naChamisa ndochokwadi, ndizvo ndizvo. America iri kutaura zviri kutaurwa naChamisa ndizvo ndizvo. Nyika yose iri kuti zviri kutaurwa naChamisa ndizvo ndizvo.
Vachamisa avo vaita munamato wekuti munyika muite sarudzo dzakachena uye dzine runyararo pakunopera kwemusangano wavo vakurudzira vanhu kuti vavhote murunyararo, vachiti kunyange vanhu vachitsigira mapato akasiyana-siyana hazvirevi kuti vanofanirwa kuve makara asiwo nani.
Dei Mwari wakumisira kudenga. Akurangarirai kuti munyika muno muve nerunyararo. Toenda kumaelections, pasawanikwa munhu hwani anofa. Pasawanikwa munhu hwani anonzi aroverwa nyaya yepolitics. Pasawanikwa nyaya yekuputirana mazimba kana kupisirana maposta. Pasawana anoenda mumaruzevha achiti iwewe sabhuku ita zvakati, iwewe ishoita zvakati. Vanhu vavhote murunyararo. Anenge ahwina okorokotedzwa nearenge abatsira kurwina. Hakuna anoruza ZANU-PF hairuzi, MDC hairuzi. Tinofanira kuruza inhamo, tinofanira kuruza urombo, tinofanira kuruza kushaya kwa mabasa. Tinofana kuruza kushaya mari. Yesu tawina sezimba.
Vacha misavati, vamnanga guwa vanga kwanise kugadzirisa nyika, nekuti vagara vari muzanu PF, iyo vati ndiyo yaka konzeresa matambudziko, akatarisana newe Ruzhinji munyika. Asi vamimbisa we Ruzhinji, kuti bato ravo, iro vati rine urongwa wakajeka, richaburitsa nyika mumatambudziko yakatarisana nawo. Vachamisa vati vanoda kudzora chiremera kuvashandi vehurumende, madzishe nemasabhuku nekusavapinza mune zvematongerwo enyika sezvo vachimirira munhu wese munzvimbo dzavari. Vatiwo vanoda kuti vakarwa hondo yerusununguko vapiwe mugove wakafanira. Vati vanodawo kuti vashandi vehurumende vave ivo vanotambira mari yakawanda kudarika vamwe vose, vachiti izvo zvinobatsira kubvisa nyaya yehuori. Vatiwo vanoda kuti vanhu vane zvirwere zvisingarapike zvakaita segomarara neshuga vabatsirwe nehurumende. Panyaya yedzidzo, vachamisa vatiwo vanoda kuti vana vose vekuprimary vadzidze pachena. Vati zvose izvi zvinogoneka nekuti Zimbabwe ine upfumi hwakawanda zvekuti ukashandiswa zvakanaka vanhu vose vanoita upenyu hwakanaka.
Naima social services, education, makawana zakaitwa na dokora, grade 1 to 7, tukulene university of primary education. Watiru kuti urumende chirera nyerera, wana ngaide kuchikoro chako uniform cheti, shime zese ni ngeri urumende chuma zakaitwa na no child shall be left behind, especially the girl child. Ziriki kwa pa Namibia, Namibia ito pina weku secondary.
Vamwe vatsigiri vange varipo pamusangano uyu vati vakanyoresa kuti vagokwanisa kuvhota uye vavimbisa kuti vachavhotera vachamisa. Asi vamwe vati kana zeki kasagadzira zvinofanirwa kugadziriswa, vanoona zviri nani kuti bato ravo risapinda musarudzo. Mumwe wevamwe vane maonero aya ndivatinashe Chifashu, vanoesa chigaro webato reMDCT muward 2 kumandava.
Iyo nyaya yedi voters roll ndiyo nyaya yakadzikisa tine vanhu vakawanda 2013 maki ichiti ukavota iyo bvayo noenda pa vamukabe. Saka maki iyoyo vanhu vanda kuti ibve zvepana ichinda pana Mnangagwa. Saka hatingarambi tichiti wasemu style zviri nani kumarika maeleke nacho.
MDC Alliance iri kumirirwa na Michael Costa Steamviews, musarudzo yemiriri wezvishaya nengezi ukuwo Zanu PF ichimirirwa na vadhumezweni Mawite. Vamwe vari kukwikwidza musarudzo iyi ndiva Prince Ndlovu veCode nava Brighton Musevenzo veFree Zim Congress. Ndakamirira Studio 7 muzvishavane, ndini Taurai Shava.
Mutungamiriri weZanu PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, yasvika nguva yekukohwa zvavakarima nekubuditsa uwandu hwevanhu vachitaura pamusangano waitirwa neZanu PF, vachiti kuti musangano wavo urambe uchitonga zvinoda kuti vachengetedze nhaka yavo. Vachitaura vari muchipadze stadium kuBindura, vaMnangagwa vati mapurazi avakatora haadzokeri kuvachena nekuti akapiwa kuvaridzi vavo mapurazi aya. VaMnangagwa vati hurumende yavo yakashanda zvakanyanya mumwedzi mitanhatu yapfuura ichiedza kudzosa chimiro chakanaka chenyika. Vamunangagwa vati vakaenda kunze kwenyika uko vakawana rubatsiro rwakakura kubva kuChina munyaya dzezvemabhizinesi akasiyana siyana. Vati izvi zvichabatsira veruzhinji kuwana mabasa kuitira kuti vave neupenyu huri nani. Vamunangagwa vashoropodza uori vachiti uori hunotadzisa nyika kubudirira uye vanhu vane ruzivo rwevanhu vari kuita uori vanofanirwa kutaura kuti zvinhu zvigadziriswe. Vati hurumende yavo hairambidzi vanhu kushanda nesimba voita mari zhinji asi havadi kuti vanhu vaite mari nekubira nyika.
Zvinhu zvavanhu honestly no corruption. We don't want any corruption. Those who work hard, they must be rewarded for the hard work they do. We are not against people becoming millionaires.
Vamunangagwa vatorawo mukana uyu kurumbidza vanhu vemudunhu reMashonaland Central vachiti ndivo tsime reZANU PF vakavakurudzira kuti varambe vakasimba nekubatana. Vamunangagwa vati zvichemo zviri muvanhu vanozviziva uye hurumende yavo ichazvigadzirisa. Vavavimbisa kutsigira nerubatsiro kune vanoita mabasa emaoko. Vamunangagwa vatendwawo neveruzhinji nekupiwa zvipo zvengombe matsiru gumi. Vavimbisa kugadzirisa zvose zvavati zvakasiya zvakanganiswa nechikwata cheG40 icho chavati chakasiya chaparadza zvinhu zvakawanda. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuchikwata cheG40 pamusoro pemashoko ava munangagwa. Vari kukwikwidza muhurungwe West vari kukandirana makobvu nematete mushure mokupomerana kuita mirizhonga. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Nhengo yeZANU PF iri kumirira hurungwe West musarudzo dziri kuitwa mwedzi uno muzvari Mary Tandiwe Muliswa vanoti MDC Alliance iri kunyepera ZANU PF kuti yakapamba nhengo yaro vaFrank Wira ichauya nezuro. Muzvari Muliswa vanoti hakuna mhirizhonga kuhurungwe West sezviri kutaurwa nebato reMDCT asi kuti vachauya vakarohwa namuzvari Joyce Pamire mushure mekunge vamubata magaro mubhawa.
Hakuna mhirizhonga kuhurungwe West inhema dziri kutaurwa idzodzo. Ndakutaona kuti MDC vakuedza kugadzira nyaya kuti zviite kunge kune mhirizhonga. Kune runyararo. Vanhu vari kuteedzera zvose zvakataurwa naPresident kuti toda maelections ane runyararo. Ndizvo zviri kuitika. ZANU PF havasi kutombopinda kana munyaya dzemhirizhonga.
Muzvari Muliswa vanoti nhengo dzebato reMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa ndidzo dziri kuvadenha nekubvarurira maposta ebato ravo. vanoti vakaendesa imwe nhengo yeMDCT kumapurisa nezuro yawanikwa ichibvarura maposta eZANU PF.
Ivo vari kutoderwa nevanhu veMDC Alliance asi vakanyarara. Tiri kungoisa mareports edu kupolisi. Pano aitobvarura maposta nezuro. Takatomuendesa kupolisi akutopinda mukoti nhasi pamagunji.
Vatauya vanoti nhengo dzeZANU PF dzave kuwanda nyaya nemunwe vachiti havana mudzimai wavakabata zvisiri pamwero sezviri kutaurwa. Sabhuku wemunzvimbo iyi vaAaron Goteka vanoti vachauya vauya vakakumbira ruregerero kuna amai pamire nekuvabata-bata muviri wavo vakadhakwa. Asi vachauya vanoti vaenda kwasabhuku nhasi kunotora mbozhanhare yavo yainge yatorwa nevanhu vakavarova nezuro. Nhengo iri kumirira MDC Alliance munzvimbo iyi vaWinston Makanyaire vanoti nhengo dzebato ravo dzinoona nezvekuchengetedzwa mubato dziri kufereseta kuti chii chakanyatsoitika panyaya iyi. Mune imwewo nyaya, mapato ezvematongerwo enyika ari kushora kuiswa kwemaposta pazvivakwa zvehurumende nekanzuru nenhengo dzeZANU PF. Vachitaura nezuro muchegutu pachiitiko chekukurudzira runyararo chakakokerwa nemapurisa sachigaro webato reNational Patriotic Front vaDonmo Gombwe vanoti nhengo dzebato reZANU PF dziri kudenha vamwe nekuisa maposta enhengo dzaro pazvivakwa zvenhengo dzemamwe mapato.
Yai maposters isu zvinototinetsa. Pane vanongotora advantage yekuti vanenge vaine link mucouncil kana mune mamwe magovernment premises vachisa maposters. Inini I think nzvimbo dzinenge macouncils kana magovernment premises hadzifaniri kuswa maposters nevanhu vanenge vachikampena. Vanofanira kutageta mabuildings evanhu vemapati avo. Because we are having my challenges emamwe mapati anoisa even maposters mabuildings emapati avari kukwidzana navo, which is not fair at all.
Munyori mukuru wekanzuru yechegutu vaJacob Chikuu vanoti nhengo dzebato reZANU PF dzakaisa maposta adzo nechisimba dzichiti dzainge dzatumwa nemumiriri wechegutu muparamende vaDexter Nduna. Asi vanduna varamba vachiti hapana munhu wavakatuma vachiti vanhu vari kuda kuvasvibisa zita ravo sezvo vari kutarisira kukunda zvine musindo musarudzo dziri kuitwa mwedzi uno. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Ata Achigoriwa.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vanodarika 10 nevashanu vafa uye vamwe vanodarika 20 vakakuvara zvichitevera kuputika kwaitika muguta guru remuSomalia reMogadishu. Vaona zvichiitika vanoti kuputika uku kwaitika mumapazi maviri ehurumende anoti remukati menyika pamwe nerekudzivirirwa kwenyika. Kurwiswa kwemapazi aya kwekutanga kwaitika apo varume vanga vaine pfuti vaputitsa bhambu pagedhi remuzinda webazi rezvemukati menyika. Varwisi vatatu ndokupinda mukati. Hutsi hwaonekwa huchipfungaira kubva panzvimbo iyi. Tochienda kuna Marvelous Muhlanga Nyahuye achitipa chirongwa chakanangana nemadzimai.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi tichange tiri kukupai hurukuro nemamwe madzimai achange ari kukwikwidza musarudzo dzegore rino. Regai tiende kwavari tinzwe kuti nhasi tiri kutaura nani uyezve vachange vakamirira dunhu ripi.
Inini zita rangu noitwa Dr. Nenji Saungweme. Ndiri kuZANU PF ndakamirira Mutare Central kumanikalem.
Tipeiwo nhoroondo yenyu semudzimai makafunga sei kupinda imomo mune zvematongerwo enyika.
Inini ndirivo veteran. Saka kana wangoriwo veteran watogara uri mupolitics kudhara. Saka isusu tinongofara nenew dispensation nekuti yakutionawo isusu sevana veZimbabwe vakarwira rusununguko rwenyika inei. Saka tarecognizwawo tikasaita maprimaries tikamanija kuwinawo zvazvakanaka.
Zvii zvamungati imi muri kuda kuona zvichigadziriswa mudunhu irori remuTare Central?
Mune dambudziko rakawandisa mumutare central. Dambudziko ririmo mune nyaya yepoverty nekuti pa 37 years zvanzina president akazorizaina vakune dambudziko rekuti tizoni ma industries ese akavharwa because this is a central e city yakabatana town ne location vanhu vese vanogara musakubva imomo vachiona kupona kwavo ne industry idzodzi saka dzese zvadzakavhara vabva paita hurombo hwakanyanyisa saka nedambudziko rehurombo iroro munonga makritika nyonga nyonga yezvinhu zvisina kumira zvakanaka vana vedu vadiki vese vakuswera vakadhakwa vakaputa mbanje vakadini havasiri kushanda nekuti hakuna mabasa even vari degrees vakapedza mauniversities havana mabasa vana mai vari kurwara mudzimba vari kutadza kuchengeta vana vavo mudzimba dzavo dzimba dzacho dzine dambudziko rekuti hadzizi dzavo ndedzekanzuro kana dzimba dziri dzekanzuro vanobhadhara marentals marentals ivayoona kuti vatadza kubhadhara nenhau yekuti hakuna mabasa kanzuro youya yovhara dzimba vanhu vakurukuru vari kuma 80-90 years vari kugara mudzimba idzodzo unoona vakavharirwa vakagara kunze kwedzimba because they don't own the property haizi yavo ndeyekanzuro
matanho api amuchatora kuti mugadzirise zvinetswa izvi zviri mumutare central imi makamirira ZANU PF
tiri kuda kuti tiedze kuti tione kuti tishande nekanzuro vanhu vapihwe dzimba idzi dziite dzavo yavanoti muchirungu home ownership team ndo yatiri kuedza kuti tifaite kuti vanhu vagare mudzimba idzodzo dziri dzavo then kwozoitazve dambudziko rekuti hakuna mvura makanzuro arimo nemaMP aripo havana kubatikana nenyaya yekuti vanhu havana mvura panofanirwa kuti mapaipi achinjwe kufosa kanzuro kuti idise mapaipi ise mapaipi manyowani saka zvondipa shungu kuti saka vanhu vazhinji vanotomwa mvura inonge yakabatana nechina china yatinoita mutoileti nemasuwa zviri kubatana zvichipindirana vanhu vari kurwara saka zvobva zvandipa shungu yekuti ndoda kumeka echange ndinoda kuchinja zvinhu zviri kuitika munomu nekuti ndakakura muno ndinotozonyarawo kuti kana wakazvarwa muno ukakura muno unofanira kuoneka uchiitawo chimwe chinhu chekubatsira munzvimbo yawakakurira i ndiri kuda kumeka change yacho iyoyo yekuti ngatigadzirise zvinhu zvese zvatoramba zvichidhilapidheta zvichidzeka pasi
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai Dr. Nancy Saungweme kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tochienda kuna Jonga Kandemiri achitiudza zvinoitika muupenyu hwedu our lives.
Zvinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa matanho ari kutorwa nesangano rePlatform for Youth Development ekukurudzira veruzhinji kuti vange vachichengetedza runyararo munguva ino yesarudzo. Sangano iri riri kuita izvi kuburikidza nezvirongwa zvakasiyana-siyana zvinosanganisira mumhanzi. Nhasi sangano iri rine vaimbi vane mukurumbira vachange vachiridza vari pachecheche Growth Point mudunhu reChipinge. Muhurukuro yedu tabata mukuru wesangano iri vaClarice Madhuku. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vaMadhuku.
Makaizvini mukoma Jonga, tinodakara yambo.
VaMadhuku, tinonzwa kuti sangano renyu rePlatform for Youth Development mune hurongwa hwamuri kuita nhasi hwekutandadza vechidiki nemimhanzi mudunhu renyu reChipinge. Mungatiudzawo zvakamira sei?
Ichokwadi chaizvo zviri kuitika nezvekuti taane nguva yakati kuti tichigadzirira kunge tiine mutambo une vaimbi vane mukurumbira vanozikana mazuva ano vanonzi Talk Vibes, Benny Freeman, Lady Squanda naShindoman, vaimbi vatinoti isusu macrowd pullers. Tinenge tichikokera nharaunda yeshe kunyanya vechidiki vatanga tichikushanda navo kubvira gore rakapera muna September tichivakurudzira kuti vanoregister kuvhota vatarise kuti mazita avo arimo here muvhoti. Asi panguva yatasvika inei takatarisana na 30 July taakuchisvika kwekupedzisira kwekuti vanhu vachikwanisa kunovhota. Saka tirikunyanya kuita chirongwa ichi senzira yekukokera kuti vechidiki nenharaunda yeshe kunyanya muChipinge varemeredze zuva rekuvhota, asi mukuvhota uku chinangwa chedu chekuti vanhu vavhote murunyararo zvinotaridza kuti mapato akawanda ari kukwidza vanhu vakone kuremekedzana pasina mhirizhonga, pasina kudambirirana maposters kana kutukana mumarali. Ndozvatakatarisira dai vanhu vakauya nehuwandu sekukurudzira kwatagara tichingoita. Hatirikuona sekuti matari tichifambawo muvanhu vari kuzvidakarira, ende tinoona kuti vanhu vachange vakawanda zvara nasi.
Tinoona kuti chikonzero chenyu chikuru ndechekuti munge muchiparidza kugarisana kana kuti runyararo munguva yesarudzo. Muri kuona zviri kutambirwa here nevanhu izvi?
Gore rineri tirikuona sekuti zviri kuhamba zvakanaka. Kubvira patatangawo isusu tichitarisa mamwe maelections akadarika, kunyanya mhirizhonga yakambudirika muna 2008 kana zvimwe zvishoma shoma zvakadarika 2013. Zvimwe zvinou tirikuona kuti shoko redu riri kutambirwa chaizvo chaizvo. Iyo project yedu, program yedu yati kuti Get Out and Vote campaign yaratidza pasina kuti mapolitical parties mazhinji achange achikwidza musarudzo iri vari kutambira, uye takatenderana nevemapatesi ari kukwidza kuti vachauya na2 PM na Saturday vanenge vachizosaina yatinoti peace pledge vese kuzotaurira ruzhinji rweZimbabwe nevavhoti kuti titsigirei, hapana gore rineri achada kuita zvekuvhoterwa nekumanikidza. Tiri kuita programu yakanaka inokurudzira kuti nyika ienderere mberi murunyararo.
Pane miripo here iri kubhadharwa kuti vanhu vapinde kunoona vaimbi ava?
Pachena mahara. Zvekuti mukatarisa vaimbi ava vane mukurumbira zvekuti pavanenge vachimboimba vanenge vachibhadharisa $3, $4, $5 asi apa zvinhu zvataunza pachena.
Chinotanga nguva ichirongwa vamadhuku?
Tiri kutarisira kutanga kuma9 zvekuti ivo ava vakatorara kunoku vana Freeman nana Shizo vakasamba kubva vanga vane chimwe chirongwa changa chiri kujerera kumashingo.
Manga makateerera kumukuru wesangano rePlatform for Youth Development vaClarice Madhuku muchirongwa chedu upenyu hwedu. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Mushure mokuona kutambudzika kwevanhu vari kushungurudzwa pamusoro pezvitendero zvavo kunyika dziri kuMiddle East, America iri kutumira rubatsiro nechimbi-chimbi. Vachinyora mupepanhau reWall Street Journal, vanofambisa mabasa eUS Agency for International Development vaMark Green vanoti America haisi kuzorega kubatsira vanodzvanyirirwa kusvika vanhu ava vawana rubatsiro rwekugadzirisa upenyu hwavo. USAID yakapiwa basa rekuendesa rubatsiro vanhu ava vanosanganisa vechikristu, vayazidi nevamwe vezvitendero zvidiki. VaGreen vanoti vakaendesa mamiriyoni $60 emadhora kumatunhu ari kumaodzanyemba kweIraq. Mari iyi iri kubatsira vanhu ava mukudzokera kumisha yavo nekuvaka zvikoro, zvipatara, matsime nezvimwe zvizhinji zvakange zvapunzwa muhondo. Asi kazhinji rubatsiro urwu runononoka kusvika kwarwakamirirwa. USAID yapamidzira nzira dzekusvitsa rubatsiro kune vanhu ava vari kushungurudzwa pamusoro pezvitendero zvavo. VaKristu vanopfuura zvikamu makumi 50 kubva muzana vakatiza kubva muIraq mumakore 15 apfuura, vachisiya misha yezviuru nezviuru zvemakore isina vanhu. Vechitendero cheYazidi vakashungurudzwawo nenzira imwe cheteyo. VaGreen vanoti nguva yokubatsira zvine simba yasvika nekuti vaKristu, vaYazidi nevamwe vezvitendero zvidiki vaoneswa namo kwenguva yakareba. Vanotizve kunetseka kwavo kunorwadza vanhu vemuAmerica avo vari kubatsira vakasununguka uye netsitsi dzavo. VaGreen vanoti vezvitendero izvi kuMiddle East vakatarisira America kuti ivabatsire uye America haizovakanganwa. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Maaverengerwa neni Tanonoka Wande.
Mumutambo weWorld Cup nasi, England yakunda Sweden 2-0 na 8 maneru. Russia iri kutamba neCroatia. Nyika nhatu dzapinda musemifinal dzinoti Belgium, France neEngland. Belgium iri kusangana neFrance musemifinal, ukuwo England ichasangana nenyika inenge yakunda pakati peRussia neCroatia. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Soku isi